Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 8 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzorumbidza danho rehurumende rekudzikisa uwandu hwemizinda yeZimbabwe kunze kwenyika. Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vakapiwa nezuro mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Patati chinetsa pese kuti taura nyaya yerezhimu yakapfuura, taitaura nyaya yeuori tichiti ndo yakauraya ekonomi. Kuregererwa kwevanhu vane uori pariye zvino zvatinoda kuti zviitwe ndezvekuti munhu wese akaita uori must be brought to book.
Vakarwa muhondo yerusununguko vanoti vaiva pamberi mukuudza veruzhinji kuti hurumende yaiva yava Robert Mugabe yainge yauraya nyika neuroi neuori.
Pana vagari
Vagari vemuHarare votaura pamusoro pedambudziko remvura yakachena iyo yavari kushaya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakatura muparamende nezuro bhajeti regore rinouya vachiti hurumende iri kutarisira kushandisa mabhiriyoni mashanu emadhora asi mari zhinji ichiperera kumihoro yevashandi vehurumende. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vachinamasa vati kunyange hazvo bhajeti ravo riri pa$5.1 billion, hurumende inotarisira kushandisa $5.8 billion, uye $3.2 billion yemari iyi ichaenda kumihoro yevashandi vehurumende. Vachinamasa vati zvinangwa zvavo zvikuru mubhajeti iri kuderedza uwandu hwemari inoenda kuvashandi vehurumende, kuvandudza mabasa ekurima pamwe nokuita sarudzo dzakachena. Vati hurumende ichatora matanho akawanda ekuderedza mari inoenda kuvashandi, akaita sekumisa basa mayouth officers zviuru zvitatu nemazana manomwe, kuderedza uwandu hwemaofisi nevashandi kumizinda yeZimbabwe kunze kwenyika. Vatiwo hurumende ichaderedza uwandu hwemotokari dzinopiwa kuvashandi vakuru muhurumende, pamwe nemafuta emotokari avanoshandisa, pamwe nekuderedza nzendo neuwandu hwevanhu vanoenda kumisangano kunze kwenyika. Vachinamasa vazivisawo kuti hurumende ichambomisa kupinza basa vadzidzisi vanodarika zviuru zvitanhatu vezvidzidzo zvepasi zveearly childhood development kana kuti ECD. Vatiwo hurumende yave kushandura mutemo wokupa masimba munyaya dzemabhizimisi kuvatema, uye nyaya yekupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvanhu vemuno zviitike chete pazvicherwa zvemangoda neplatinum. Vachinamasa vatiwo hurumende ichapawo vashandi vayo bhonasi regore rino sekuvimbiswa kwavakaitwa. Vatiwo zvakakosha kuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rinouya. Vachinamasa vatora matanho akawanda ekusimudzira upfumi, uye vatiwo hurumende ichatengesa kana kuvandudza makambani ayo asiri kuita zvakanaka, uye ichatora matanho ese kugadzirisa ukama hwayo zvikuru sei neAmerica, Britain, European Union pamwe nemasangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaKipson Kundani vati bhajeti ravachinamasa rakanaka chose, uye rinoratidza kuti hurumende inoda kuvandudza upfumi.
Zvanyanya kubuda pachena ukatasa review yeindigenization law yenge iri barrier kwemakore mazhinji. It has been smashed. Also pavatsotokodza panyaya of expenditure kuti government yenge ichispenda mari yakawanda kudarika yainge vachiraiza, I think they've also dealt with that precisely and also they've looked at my issues anoita kuti industry decapacity.
Mukuru webhanga guru munyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vati matanho atorwa mubhajet akanaka.
Bhajet rakanaka chose, rinonakidza kuti at least tokonti hurumende yakuita reduce the footprint mubusiness kwakusiya inonzi private sector lead growth Saka statement by the minister is quite conducive and it's appropriate. That's the best way to run an economy.
Sachi garwe dare remadzishe mambo Fortune Charumbira vati budget iri rinoratidza kuti hurumende iri kuita zvayakavimbisa.
Individualization empowerment, individualization empowerment. As in nazi yagadziriswa yazi aiwa tisangoite politics development nyika ichifa vagadzirisa ndio rinonzi budget. Rokuti muchaona kutoinda muchaona vanhu vanouya muno vachivhura mabhizinesi matsva muchaona mabasa achifamba saka tinoda kutenda hurumende pamunanga kwaitsvai.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirwa navamorgan tsvangirai muparamende vainocent gonese vati kunyange bhajeti iri richiita serakanaka pabepa chakakosha kuona kuti ratevedzwa here. Vatiwo havasi kufara kuti hurumende iri kuronga kushandisa mari yakawanda kudarika yaichawana.
Asi ndichandangoona uchisina kunyaya kundifadza ndechekuti tiri kuramba tichidzokorora nyaya yekuti tinoramba tine budget deficit tichireva izvo kuti mari yatinowana nemari yatinoshandisa yatinoshandisa yakawanda kudarika yatinowana zvichireva kuti pachiramba bhajeti hazvikwereti. Ndaifungidzira kuti zvakanaka kuti kubvira nguva inei tichienda kumberi toita anonzi cash budget kuti mari yatinenge tawana ndoyega yatinodya.
Vachinamasa vazivisawo kuti vari kuda kugadzirisa mafambisirwo ebasa paBedbridge Border Post nekudaro vakumbira mauto kuti aite chirongwa cheOperation Restore Legacy achishanda neveZimbabwe Revenue Authority paBedbridge Border Post. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti danho riri kuda kutorwa nehurumende rekuderedza uwandu hwemizinda yeZimbabwe kune dzimwe nyika rakanakira pakuchengetedza mari yenyika, asi nekune rumwe rutivi richigona kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Muturi wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitora urongwa hwekushandiswa kwemari hwegore rinouya, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakazivisa nezuro kuti hurumende iri kuda kuderedza uwandu hwemizinda yayo iri kunze kwenyika nechinangwa chekuda kuderedza mari inoshandiswa nehurumende kunze kwenyika. Mashoko avaChinamasa ari kutambirwa nemufaro nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, idzo dzinoti mari yehurumende yakawanda yanga ichiperera mukubhadhara vashandi vari kumizinda iyi, asi pasina chinobatsira Zimbabwe chiri kubva kune mimwe mizinda iri kune dzimwe nyika. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru vanoti chinhu chakakosha kuti mimwe mizinda ivharwe sezviri kurongwa navaChinamasa.
Ndinonasoti zvakanaka. I think chinhu chekutanga chaitwa chatifadza sevana vemuZimbabwe. Notinoona imwe mizinda yatinayo kunze senyika dzakaita sana Senegal, vana Equatorial Guinea nedzimwe zhinji dzisina kana chinobatika chatinga chinjana navo. Takaita sana mana economy yedu yemuZimbabwe. Ndionese kuti tikaramba tichinzi tine vana mizinda kunana Senegal, tine mizinda kune nyika dzakaita sana Malawi, tine zvakawanda zvatinokwanisa kubata chinobuda imomo. Chatofora kuita seZimbabwe iri kuumbwa patsva mushure mekunge tabvisa mutungamira embova panonzi Robert Mugabe. Ataiona kuti aingoda kugadzira mitemo nekugadzira mastructure anoita kuti iye simba rake ringokura. Ndiona sekuti yanguva yekugadzira ikonomi. Satofora kutanga tarisa nyika dzatiri kukwanisa kudyidzana nadzo dzinoita tiumbe ikonomi yedu. Nyika dzisati dzana China, vana Britain ivavava, kuEU ikoko kune nyika zhinji dziriko, vana Iran imo vaya vembobata panyaya dzeagriculture. Ndinoona sekuti vakakosha. Saka ndokwatofanira kunyenge tarisa izvezvi kuti mizinda yatingasimbira yatingavaka ndeipi.
Imwewo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaGeorge Makoni avo vanoshanda nesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vanoti kunyange hazvo chiri chinhu chakakosha kuchengetedza mari inoshandiswa nehurumende kunze kwenyika, kuvhara mimwe mizinda kunopa Zimbabwe mukana mushoma wekudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika, zvikuru sei munyaya dzekutengeserana. Mupepeti kobepa nhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana vanotiwo danho riri kuda kutorwa nehurumende idanho rakanaka zvikuru, vachiti hurumende inogona kuve nemuzinda mumwe chete munyika imwe chete, asi muzinda uyu uchimirira Zimbabwe munyika dzakati kuti.
Usually munoita madiplomatic missions munyika dzamunoita trade nadzo, hamungoiti chero nekuti nyika iri pasi penyika panapa, tongovhura ofisi ikoko pasina anything chinoitika pakati pavo nesu. Saka ngatichatisei nyika dzinoti pa trade nyika dzatinoshanda nadzo nyika dzinoita kuti tiwane mari se Zimbabwe ndokwatinofanira kusiya tine ma foreign office koko uyezve amwe acho tinobatanidza kuti like tiri kuKenya tinobatanidza Kenya Tanzania Nigeria Uganda Sudan nokuti hatina zvinhu zvakawanda zvatinonyanyoita ne any one of those countries zvekuti tinofanira kunge tine maforeign mission imomo asi tikadzibatanidza dzikaita 5 tinokwanisa kusevha mari yakawanda.
Kana budget ravachinamasa rikatambirwa neparamende, zvinoreva kuti vashandi vanoshandira mumizinda iyi vanenge vave kufanira kutakura mikwendo yavo vodzoka kumusha vatondlana. Vanoti vashandi ava vazoshayirwa pokupfekerwa mumapazi ehurumende sezvo hurumende ine mapazi akawanda. Mamwe matano ari kutorwa navachinamasa mukuedza kwavo kuderedza mari inoshandiswa nehurumende anosanganisira kubvisa vechidiki vanokwana zviuru zvitatu nemazana manomwe pamabasa avo vanga vachishanda semayouth officers munharaunda dzose dzenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnasius Chombo vakapiwa nezuro mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa dzehuori. Thomas Chiripasi anotipa zvakare nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro ama Edith Mushore vatura mutongo wekuti vachombo vabhadhare zviuru zvishanu zvemadhora semari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa katatu pazuva, vasiye mapepa emba yavo yekuMount Pleasant kudare, vasiye magwaro avo ekufambisa kudare, pamwe nekusasvika kumahofisi ebazi rezvematunhu, pamwe nekubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Gweta ravachombo vaLove More Maduku vati vafara kuti vachombo vave kuzobuda muhusungwa mushure mekugara muhusungwa kwenguva refu.
Tinofara vachombo vapiwa bail, dare ravhumirana nesu kuti zvese zvaitorwa nemamagistrates vanga vachikanganisa, vakatyora mutemo, vakatyora even mutemo wekuti vakagara muchitokisi kudarika 48 hours. Saka dare ravapa bail, vanobhadhara bail 5,000 vachizoripota kumapurisa sezvataurwa izvozvo, nekungosarendawo mapasipots avo nezvatanga takataura kumagistrate court netitle deed yemba yavo.
VaMaduku vati vachatorawo matano ekuti vachombo vagorerutsirwa pane zvaturwa nedare.
Zvakasiyana mukaenda kujere kuyakuya kune nyaya yekuti aunenge usiri free, pana anenge achikuclear apa unongobva pamba pako uchingomhanya pamapurisa ipo paMarlboro police station, mukazi yapo ari kugara paya paya nepane Marlboro. It's just about 2 minutes away kuenda ku, and tichadzoka kudare nenguva isina kureba kuzoti zvigadziriswe izvozvo. But for now chatanga tichida ndechekuti vachombo vabude vaonane nemhuri yavo kubva musi wa15 November kusvika nhasi. Ndo zvatatanga. Saka ingori strategy yemagweta, muchaona manje manje atova munhu anenge achitomuka zvake achienda kwaarudo.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita uori mukutenga imba yavo yekuGlenlawn muHarare vachiri gurukota raiona nezvematunhu uye kushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kutora mari kubhanga reRBZ. Zvichakadai vaimbova mutungamiri weboka revechidiki muZanu PF vakudzana yechipanga vapiwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mauto. Amai Mushore vati vachipanga vabhadhare mazana mashanu emadhora emari yechibatiso uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa kaviri pazuva. Vachipanga vanonzi vakashora mauto zvichitevera mashoko avakaburitsa vachitsoropodza mukuru wemauto munyika vaConstantino Chiwenga, avo vakati mauto aizopindira kana makakatano aiva muZanu PF asvika pakaomarara. Sekutaura kwaakaita, mauto akazopindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu munyika dziri muSadak vanoti vanoda kuti hurumende dzenyika idzi dzive nemitemo yakajeka inoita kuti vakwanise kuita mabasa avo zvakanaka. Izvi zvakabuda pamusangano wakapera muBulawayo mari mwezuro. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ichi ndechimwe chezvisungo zvakakosha zvakabuda pamusangano wevanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu vemunyika dzeSADC. Vanhu vaive pamusangano uyu vakawanda vavo vanove vanhu vanorarama nekutenga nekutengesa vemunyika dzeSADC dzinosanganisira Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambique neZambia vakabvumirana kuti vanosangana nematambudziko akafanana mukuita basa ravo munyika dzakasiyana-siyana dzeSADC, kusanganisira kushungurudzwa pamiganhu yenyika kana kurohwa nemapurisa uye vamwe vanhukadzi vachibatwawo chibharo. Vakabvumiranawo kuti kwemakore maviri anotevera vemasangano anomirira vanoita basa iri vanofanirwa kushanda nemuzinda weSADC kuBotswana kuti sangano iri rive nemitemo inoita kuti vaonekwe sevanhu vanoita basa rinobatsira kusimudzira upfumi hwenyika idzi. Mugari wemubulawayo anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu, amai Agnes Mumba, vanoti vakawana mukana wekupangana mazano nevamwe vanoita basa seravo.
To share my experiences. Ndikadzidza zvakare kuti nyika dzese dzanga dziripo tine ma same problem. Yekuti we are not recognized as informal traders kunyika dzatiabva. Zvakare taona futi isusu kuti tikabatana tinokwanisa kuzova ne one voice rinozotiita kuti isusu tive recognized at SADC level, also at regional level.
Mumwe wemugari wemubulawayo aivepo pamusangano uyu uyo akangozvidoma nezita rekuti Romeo akati anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira zvimwe zvinodiwa pakugadzira motokari pamwe nembatya. Romeo anotsinirawo kuti vanhu vanoita basa iri vanosangana nematambudziko akawanda achiti zvakakosha kuti vataure nezwi rimwe chete.
The end of the day you find there are other complaints evanhu vanotorepewa nemasoja kusango. You are cheap repair at the mefected, maybe ashandisa in illegal route. So we feel, you know, kuti tinyatsoti tasununguka kaka. We need to all those issues should be reduced. And tizarura maputa post akati wande ekupinda nekubuda nawo.
Mumiriri weBuyera Central mudare reparamende vaRonald Mderedzwa vanoti basa rekutenga nekutengesa zvinhu rakakosha sezvo riri kuraramisa vanhu kunyanya muZimbabwe. Vachitiwo vamiriri vedare reparamende vachaita zvose zvavanogona kubatsira vanoita basa iri.
Iko zvino pfumi wenyika yedu hauna kumira zvakanaka zvokuti vanhu vazhinji vari kuita zvokuzviriritira vachiita zvemacross border izvozvizvi. Saka vanochema vachiti tiri kutambudzwawo nemapurisa pamwe neveimmigration patinenge tichifamba. Saka ndauya ndakamirira paramendi yeZimbabwe kuti ndionesane navo tione kuti isusu senhengo dzeparamendi tingavabatsire sei macross border traders kuti zvinhu zvavo zvibudirire.
Sangano reUN Women rinoti basa rekutenga nekutengesa zvinhu muSADC rinonyanya kuitwa nemadzimai uye zvinotenga nekutengeswa izvi zvakakosha mari inopfuura mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora pagore rega rega. Sangano iri rinotiwo basa iri riri zvikamu zviri pakati pemakumi matatu nemakumi mana kubva muzana zvekutengeserana kwose kunoitwa munyika dzeSADC. Musangano wevanoita basa rekutenga nekutengesa uyu wakaitwa kwemazuva maviri nerubatsiro rwakabva kusangano reOpen Society Initiative of Southern Africa richishanda pamwe nesangano reBulawayo Vendors and Traders Association. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Kuno nguva dzava 11:19 p.m. kuZimbabwe uko. 6:19 a.m. Kanzuru yeHarare iri kuyambira vagari vemimisha inogara veruzhinji yebudiriro neGlen Nora kuti vasashandise mvura yemimugodhi kana yemumatsime avakachera sezvo mvura iyi iine hutachiona. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwekushayikwa kwemvura yemupombi nguva zhinji, vagari vemunzvimbo dzakaita seGlen Nora nebudiriro vari kushandisa mvura yemutsime. Asi mutauriri wekanzuru Va Michael Chideme vanotoongororo yavakaita kumusha webudiriro neGlen Nora yakaratidza kuti migodhi mizhinji neutachiona unokonzera zvirwere zvemanyoka zvakadai setyphoid nemudumbu.
Tiri kupa yambiro kuvagari vemuHarare vaya vanochera matsime nemigodhi padzimba dzavo kuti vasashandise mvura iri mumatsime iwayo kunwa kana kunwa, nokuti mvura iyi kama test atakaita tikuwana ine bacteria inokonzera zvirwere. Surveillance yatakaita takaitira kubudiriro neGlen Nora tikawana migodhi mizhinji ine utachiwana uhu. Saka kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti mvura iyi mungashandisei kudira mutoilet kuwacha, asi pakubika ropa kunwa musaishandise, inokonzeresai zvirwere.
Vachideme vati migodhi mizhinji iri kushandiswa kunzvimbo idzaina kudzika, izvo zvinoita kuti mvura inoshandiswa isangane nemvura dzetsvina dzemasuweji. Vachideme vati kanzuru iri kuwanisa nzvimbo idzi mvura nguva dzese.
Mvura kunzvimbo dzati kutaura idzi kumawestern suburbs, mvura inoendako mazuva ese 24/7 kunenge kuine mvura. Saka vagara vanenge vaine mvura yekanzuru. Zvirwere zvatiri kutaura izvi zvetaona mine mabhakteria anokonzera zvirwere zvakangoti wandei wandei. Mazuva ano munoziva kuti mune zvirwere zvemudumbu, zvemanyoka, zvetyphoid, zvatichida kuti vanhu vagare vadzivirira zvirwere izvozvo zvisazovabata kubudikidza nekushandisa mvura iyoyi yemimugodhi. Unodaira kuti migodhi iyi haina kumbodzika, saka mvura inosangana nemasuwa munzvimbo dzezvigara vanhu. Kusisuwa ikaputika ikaererawo kamugodhi kadiki diki ka 1 meter ka 2 meters zvinodhivana mukati imomo. Saka tiri kuti musaishandisa.
Mukuru weCommunity Water Alliance vaHeartlife Mudzingwa vashora kanzuru vakati kushayikwa kwemvura yekanzuru ndokuri kukonzera kuti vagari vachere migodhi padzimba. VaMudzingwa vatiwo dzimwe nzvimbo hadzisi kuwana mvura nguva dzese.
Kana vagari vakuenda kunochera mvura kumatsime, zvinoreva kuti mvura haisi kutowanikwa. Saka havangapi chikonzero chekuti vanhu ngavasanochera mvura kumatsime, ngavatore patepi nekuti iri kuwanikwa ivo vanhu vachitoenda kumatsime. Zvazviri kutongoreva kana vanhu vaenda kutsime kumvura isina kuchena, zviri kuratidza kuti mvura patepi haisi kuwanika.
Vagari vazhinji muguta reHarare havawani mvura yekanzuru nguva dzese, izvo zvoita kuti misha inogara vazhinji vanhu vachere migodhi kunyange hazvo zvisingabvumirwi nemitemo yekanzuru. Vagari vanotiwo kunyange mvura yacho yekanzuru ine tsvina zvakanyanya, vakati vanotyirawo utano hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia. Hurumende yeRussia yaisa zvimwe zvinyika mupinyi mukodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda. Mitemo mitsva yeMurussia inopa bazi rezvemitemo masimba ekupomera masangano enhau semasangano anomirira zvido zvevekunze. Mutemo uyu unopa Russia masimba ekumisa kana kusora zvinoitwa paInternet. Mutauriri webazi rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika, Amy Heather Nowet, vanoti Russia yakabvuma kuremekedza kodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda uye inofanira kuremekedza chisingo ichi. America yakamboshora mitemo yeRussia inoshandiswa kusora vekunze iyo inoshandiswa mukumbunyikidza zvinhu zviri pamutemo uye kutadzisa masangano akazvimirira kuita mabasa awo akasununguka. Mutemo wakasainwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin inopa hurumende yeRussia masimba ekumanikidza masangano enhau ekunze anoshandira muRussia kuona nhau dzaanoburitsa senhau dzine zvido zvevekunze uye kumanikidza masangano aya kuti aburitse pachena kwaanowana mari. Mutemo uyu wakaitwa zvechimbi chimbi mukati memasvondo maviri mushure mekunge America yakomekedzera nefenyuro yeRussia inoshanda muAmerica yeRT kuti inyorese sekambani yekunze. I might know it, vanoti mitemo yeAmerica haingaenzaniswe neyeRussia nekuti mitemo yeAmerica haipindiri mukuburitswa nekufambiswa kwemashoko kana kutepfenyurwa kwenhau kana kushungurudza masangano ari muAmerica. Mukuru weUnited States Broadcasting Board of Governors vaJohn Lansing vanoti masangano enhau ekuRussia akaita seRT neSputnik akasununguka kushanda pamadiro muAmerica, asi vanoti masangano enhau emuAmerica kusanganisira Voice of America neRadio Free Europe haabvumidzwe kutepfenyura muRussia. America inokurudzira Russia kuti isashandisa mitemo yayo yekurambidza vatori venhau kuita mabasa avo vakasununguka. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica uye maaerengerwa neni tanonoka wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
One is one itido, zero tira. Ndigati dai wambota, risanguva. Nekuti shimwe pamwe mepo chauya. Asiramba uchimbo penya kungesuwa. Panganeza unotimdero chauya.
Chauya mumanzi wa Jeff Fraser uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange munesu zvakare masikati anhasi na 2 PM apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva 6 AM na 2 PM. Tizivisei nekuti tumira tsamba mbozha ku studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi, endai paindanet motiteerera pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndokusiyai mina, tungamiri ngomo.